Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa ni wamu watunga miri we mapata anopikisa munyika wa korokoteza vakasarudzwa kuva mutunga miri wenyika ya Amerika va Joe Biden. Vachinyora padande mudande retwitter va Mnangagwa vakatiwo vari kutarisira kushanda nava Biden mukusimudzira kutyidzana neAmerika. Mutunga miri webato guru rinopikisa MDC Alliance va Nelson Chamisa vakanyorawo padande mudande ravo retwitter vachiti kukunda kwava Biden mucherechedzo hwakanaka muutongo wejekerere pasi rose. Vanotiwo kusarudzwa kwava Biden mucherechedzo nezvido zvevanhu vemuAmerica. Mutungamiri weMDCT Muzvare Thokozani Coupe vanyorawo padande mudande retwitter vachikorokotedza vaBiden vakatiwo vari kunyanya kufara nekudomwa kwaamai Kamala Harris semutevedzeri wemutungamiri wenyika wokutanga wechidzimai muAmerica. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vatakadzwa mugwadi vakorokotedza vaBiden mukukunda kwavakaita asi vakati tarisiro yavo ndeyekuti vabvise zvirango zveupfumi zvavati zvakatemerwa nyika yeZimbabwe.
Tinongovakorokotedza asi chataikumbira sevana vemuZimbabwe vose ndechekuti vaJoe Biden vakakambena musarudzo dzavo on the basis of kindness and empathy, vachiti mutungamiri ane tsitsi, ane rudo, ane runyararo, anotsvaga kudyidzana nedzimwe nyika, anoshuvira kubatsirana nedzimwe nyika kuti tipedze matambudziko atakatarisana nawo sepasi rino rose. Zvino tinovimba kuti isu tange takatarisa kuti runyararo rwavanotsvaka, tsitsi dzavanadzo, rudo rwavanoti vanarwo, uye zvekare chido chavanacho kushandidzana nenyika dzose pasi rino tichange takachitarisa nemaziso matsvuku, tichivimbira kuti tichingafanira kutanga pakubvisa zvirango zveupfumi zvakatenderwa nyika yeZimbabwe, nekuti zvirango izvi hazvisisina chikonzero chekuti zvingaramba zvii.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shlachwayo vatiwo kukunda kwavaBiden mucherechedzo wekuti vanhu vakabatana vanowana utongo hwavanoda.
Tinokorokotedza president elect weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo vaHarris Kamala. Tinoti makorokoto nekukunda musarudzo nekusarudzwa nevanhu veAmerica vakararidza kuva vane chivimbo navo kuti vatungamirira America kubva izvezvi vachienda mberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pane imwe university muSouth Africa Dr. Tianai Masia vatiwo kunyange hazvo vanhu vari kufarira kukunda kwavaBiden avo vanova kubato remadhemocrats rinozivikanwa nechido chekuumba hukama nedzimwe nyika vati havaoni pachizoita shanduko pakutyidzana kwenyika iyi neZimbabwe.
Zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, atingati iwo marestrictive sanctions aya, akaiswa hongu panguva yemarepublicans asi akangoramba aripo panguva yemadhemocrats, uye zvinoratidza kuti acharamba aripo nekuti hapana yatingati shanduko yatinoona munzira iri kutongwa nayo nyika yeZimbabwe nehurumende yava Mnangagwa.
Muviri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vatiwo kukunda kwavaBiden semutungamiriri weAmerica kunosimbaradza kusimudzirwa kwekodzero dzevanhu.
Daro tinoziva kuti munhu anga achitarisa nyaya yeZimbabwe kwemakore akawanda kubva vari senator.
Veruzhinji vataura nestudio 7 vanotiwo havaoni kuchidzana kweZimbabwe neAmerica kuchichinja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.